Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yanaudzedudza nhasi china kubvumbi 5/2018. Sarudzo dzema primary dzokonzera muchokoto muzano PF chikwata cheTeam Lacoste chichiumburudza vose vanofungidzirwa kuti vaitsigira Generation 40. Mutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vanoti zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zvevashandi vari kuZimbabwe Electoral Commission vanhu vachiri kushanda kuZimbabwe National Army. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzozeya zvakakoshera kuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo. Sarudzo dzegore rino dzisati dzaitwa. Sangano reHuman Rights Watch rinoti vana vari pasi pezera vari kushandiswa zvisiri pamutemo muminda yefodya munyika. Studio 7 inotarisa zvakadzama zvipingaidzo zviri kusangana nevanhukadzi vari kuda kupinda musarudzo dzichaitwa gore rino. Bazi rezvemitemo ropinda muvanhu richivazivisa nezvebumbiro remutemo wenyika. Muchirongwa cheLife Talk Women's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa kucherechedzwa kuri kuitwa vanhukadzi vanorwira kodzero dzevanhu. Tiri kubatazve maoko amai Winnie Madikizela Mandela vakashaya kutanga kwevhiki rino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860-6080, 15580 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei tiri kutarisa mapishapisha ari kuitika mubato reMDCT, umo vamwe vanotsigira Muzvare Tokozani Kupe vari kunzi vadzingwe mubato. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.